Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 10 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota icho chaparurwa nhasi mudzimwe nzvimbo sezvo chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu mashoma panguva imwe chete. Nyanzvi dzozeha zvinoreva kuvandudzwa kwedare remakurukota uko kwakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika apa Robert Mugabe pakatariswa nyaya yekuvandudza upfumi hwenyika. Studio 7 inoita hurukuro nava Patrick Chinamasa avo vakabviswa pachigaro chekuvagurukota rezvemari panguva iyo vaipinda musangano wemakurukota ezvemari muWashington DC nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti riri kushushikana zvikuru neurongwa webiometric voter registration uhwo rinoti hauna kudzidziswa zvakakwana vanhu vanofanira kunyoresa. Sangano iri rinotiwo rafamba munzvimbo dzakawanda rikaona zviri kuitika muchirongwa ichi. Ratiwo vanhu vari kunetsekana kuwana magwaro ekunyoresa kana kuti maafidavit zvikuru kumaruwa akaita seMutoko, Chipinge, Chimanimani. Uko rinoti vanhu vari kuratidza kusaziva zvavanofanira kuya nazvo kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. ZPP inotiwo sangano reZimbabwe Electoral Commission rinofanira kusimudzira dzidziso kuvanhu uye kujekesa mari inofanira kubhadharwa nevanhu kana vachina kusainirwa magwaro avo nemadzishe kana vamwe vakuru vakuru mumatunhu avanogara. Tanonoka wande weStudio 7 abata mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zviri kuonekwa nesangano ravo muurongwa weBVR uhu.
Tine zvinyunyuto zvakati kuti ndofunga chimwe chiri kunyanya kutinetsa inyaya yekuti dzidziso ine chekuita nekuvhota yanga isati yanyatsofamba kwese. Saka kune dzimwe nzvimbo kwanga kuchivhurwa kuchishaika kana munhu umwe chete anenge aripo kuratidza kuti mashoko aya haana kufamba. Mune dzimwe nzvimbo zvekare vanhu vanga vasiri kuziya chikonzero chavari kuendera kumasenta iwayo. Vamwe vanga vari kutofunga kuti vari kuenda kunoongorora kuti vaone kuti mazita avo aripo here. Havana kuziya kuti vari kutoenda kunonyora. Vamwe vanga vaendawo ne malaisensi avo ekutyaira motikari chinova chinhu chisingatambirwe seform of identification nekuti mashoko aya haana kunyatsofamba. Asi tikazotarisa nyaya iri kunziyo proof of residence ndo yanyanya kuita matambudziko makuru. Vheki iri kupa inonzi VR9 form rekuti munhu unonyora sewozosainirwa naCommissioner of Oaths. Fomu iroro harisi kutengeswa.
Vanhu venyu vari kutaura kuti chinyi kwavari kuongorora
kumaruwa. Tiri kunzwa kuti isusu vamadzishe nananasabhuku vari kubhadharisa vanhu kuti vavanyorere tsamba dzekuti munhu anogara munzvimbo iyoyo. Dzinova mari vanhu dzavasina.
Zvamunoda kuti chigadziriswe nekukurumidza pari zvino chii?
Chatiri kuda kuti chigadziriswe nekukasika ndechekuti mari idzi dziri kubhadhariswa vanhu kuti vanyorerwe tsamba yeproof of residence dai dzabviswa nekuti vanhu havana mari idzodzo. Dzichapedzisira dzaita kuti vanhu vasaende kunonyoresa nekuti mari dzacho havana.
Dai
zvangotaurwa kuti kana munhu ari kunyorera munhu proof of residence iri kungonyorwa pachena pasina mari inobvi.
Musare Jesina Mukoko ndiwo mukuru weZimbabwe Peace Project vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Veruzhinji pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuvandudzwa kwakaitwa dare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hakuna zvakunobatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Nyaya iyi yatumirwa nemutoreri wenhau Thomas Chiripasi asi tikaiverengerwa naMike Hove weStudio 7.
Veruzhinji muHarare vakaita sava Francis Machimbidzofa vanoti zvichitevera makakatanwa ari muzanu PF munhu anonyanyorasikirwa zvikuru nezvakaitwa navaMugabe ndiva Emerson Mnangagwa avo vakadzingirwa makurukota maviri anovatsigira vachinga Dhuve naamai Priska Mpfumira avo vanonzi vari muchikwata cheteam Lacoste. VaMachimbidzofa vati gurukota idzva rezvemitemo vaHappyton Bonyongwe avo vakatsiva vaMnangagwa segurukota rezvemitemo havana zvakawanda zvavanokwanisa kuvandudza mubazi iri nenguva pfupi yasara kuti sarudzo itsva dziitwe.
Akabhineti tsvakaiswa naMugabe zvakafanana nokuti haana zvaakatomboita. Otherwise deni akangoriga zvakatodaro zviri nane bhozi ukatora munhu anenge Bonyongwa anoziva chii kuministiri yapoa yejustice ndonazvokuti hazvina zvazvinobatsira ende hazvina zvazvinoyamura vana veZimbabwe.
Nhengo yeMDCT vaShakespeare Mukoi vati kudomwa kwemakurukota matsva kwakaitwa navaMugabe kuedza kugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Kunyange hazvo vaMugabe vakati vanhu ava vakapiwa zvigaro izvi nekugona kwavo basa.
Nyaya yerishafo yekabhineti yakaitwa naRobert Mugabe haina zvizhinji kana kuti chimwe chete chainogona kunge ichichinja nekuti dambudziko ratiri kutarisana naro senyika idambudziko relegitimacy. Iko zvino izvi muri kuona takatarisana nesarudzo dzeutungamiriri hwenyika. Sarudzo idzodzo dzikasafamba zvakanaka the problem yatinayo kana kuti dambudziko ratinaro mukati menyika inoi reillegitimacy rinongoramba riripo. Saka kunyange ukatora nyanzvi dzinoziva nezveikonomi ukatora nyanzvi dzinoziva nezvemari nyange ukadzipa portfolio yakaita sei as long tine an illegitimacy crisis hazvigoni kunge zvichichinja chino.
Asi imwe nhengo yeZANU PF Muzvare Chengetai Magwaza vanoti vanhu vakadomwa navaMugabe ava vanhu vanokwanisa kuisa mabasa avo uye vachange vachibatsirwa nenyanzvi dziri mumapazi avachange vachitungamirira.
Kusarudzo kwakaita makurukota aya navaMugabe zvinoratidza kuti vanhu vavanovimba navo mukushanda basa muhurumende. Tikatarisa pakushanda kunoitwa maministries mapermanent secretaries ndoo vazhinji vacho vanenge vakadzidzira basa rinenge richida kuitwa maministries. Saka ndoo vanotakura mutoro wese wekubata basa rinenge richiitwa. Maministers vangori mafigureheads semaonero angu.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Rohanya vati pane zvinhu zvitatu zvingadzidzwa kubva mukuchinjwa kwakaitwa mamwe makurukota ehurumende navaMugabe neZuro.
Dzidzo yakaiswa navaMugabe inoratidza zvinhu zvitatu. Inoratidza nyaya yekuda masimba kana tingati power, patronage negreed. Kana tichitaura nyaya yemasimba munotaura vanhu vakafanana navaBonyongwe vakaiswa navaMugabe vamupofu vakaitwa minister of home affairs ndozvinoratidza kuti vaMugabe ipapo vanga vachiruka nyaya yemasimba nokuti vaBonyongwe vatora masimba neministri yangachirwana naMunangagwa inokosha unengori leader wehouse.
Kunyange hazvo muzanu PF muine makakatanwa ekuti achatora matomo kubva kuna vaMugabe ndiani varuhanya vati kuchinjwa kwakaitwa makurukota aya hakunei nekubvisa mapapiro avaMunangagwa avo vanonzi vari kuda kuzotora masimba kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro. Varuhanya vati vaMugabe munhu ari kuda kutofira pachigaro.
Vamugabe vamanga vanga na mapapiro kumbo challenge vamugabe. Mapapiro hapana mapuna ni kwanza mapapiro. Kana uri mupoliti buri inochewa na mugabe. Kana uri mucentral committee inochewa na mugabe. Kana uri muhurumende inochewa na mugabe. Ah, tinonyanya kuwanza maperceptions not chokwadi. Muna ane mapapiro cheche muzanu kumbukano kuti mugabe.
Zvichakadai, makurukota akadomwa navamugabe nezuro, aya atora mhiko dzebasa nhasi, achibva atopinda mumasangano emakurukota ehurumende. Nyaya iyi yatumirwa navaThomas Chiripasi ari muHarare, mukaiverengerwa neni Mike Hove.
Vaimbova gurukota rezvemari vapatichina master nezuro vakaudza Marvelous Mutsanganya wewe Studio 7 kuti vakange vari muWashington kuzopinda mumisangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iyo yatanga nhasi. Vakataura izvi vari pamusangano wemakurukota anoona nezveupfumi wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa nezuro. Mushure mekunge vapinda musangano uyu ndipo pakabva padomwa makurukota matsva vachina masa vachibviswa pabasa ravo richipiwa vaIgnatius Chombo. Katinzwe hurukuro ya vakaita naMarvelous Mutsanganya uye vasati vaziva kuti vatorerwa basa ravo.
Ndingati tauya kumisangano yeIMF neWorld Bank. Reserve Bank Dr. Mangudla ni wamwe staff yao tine ma chief executive officers ema banga yedu ekumusha ZB Agri Bank Standard Chartered Barclays Bank ne wakati wande wari kuno FBC wari kuno ino ndauya na permanent secretary we ministry we finance tiri kuno chinonyanya kutiunza kuno ima meeting e World Bank na IMF senyika tiri nengo ye World Bank na IMF so pama meeting haya patenge tichisungira kuti tiripo asi izvo tinonyanya wanzo kuuya tine delegation yakati kuti ngeche kuti panoita misangano yakawanda tingati ma side meetings ndio nguva yatinosanganawo nema financiers anobva kune dzimwe nyika tichiedza kuronga kuti tingawane herewo capital inokwanisa kunge ichiuya kumusha either yekukwereta kana kuti inenge iri equity yotinoti investment equity bva kuChina kuEurope kuAmerica nekuAfrica tinenge tiri kuno kwesvondo rese.
Asika vachina masa muri muno panguva apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Takanzwa kuti kwakutoshandiswa iko mari dzakadai semaranzi nezvimwewo zviri kufamba sei panyaya dzemaridzi.
Zviro ndingati zviri kufamba nemutsetse uyo takatara kundoti bedzi zvinotora nguva. Icho ndinoda kuzivisa vateereri ngechekuti zvizhinji zvotakaita zviri kufamba. Tikatora production yegold ndinoona inini ndichipinda paministry of finance muna 2013 nyika yaiproducer 12 metric tons yegold gore rapera takasvika 22.8 metric tons. Tikaongorora futi kuplatinum tinoona maproduction ari kukwira. Tikaongorora kuferrochrome zvimwe chetezvo kunikero zvimwe chetezvo kuagriculture gore rino tine maguta atisatamboona. Nyaya yataura yecurrency hapana nyika inoti mari yese iri mubhanga inofanira kunge iri cash.
Avo vanga vari vapatrichina masa vaimbova gurukota runoona nezvemari vachitaura naMarvelous Mutsanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto emuRwanda anogara akaita vanhu kafira mberi kuvapisa nemagetsi uye kuvarova senzira yekuti vabvume mhosva dzavanenge vachipomerwa. Ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidzawo kuti kune vanhu zana nevana avo vakasungwa ndokuchengetedzwa zvisiri pamutemo munzvimbo dziri pasi pemauto emuRwanda pakati pegore ra 2010 na 2016. A varwisi vemoto mucalifornia varikuenderera mberi vachirwisana nemoto unonzi wauraya vanhu gumi nemumwe ukuwo zviuru nezviuru zvevanhu zvichinzi zviri kutiza misha yazvo. Hapana ari kuziva kuti moto uyu wakakonzerwa nei, kunyange hazvo moto yakadai ichigara ichiitika mucalifornia panguva dzino. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vatoresa mhiko makurukota ehurumende avakadoma nezuro mudare ravo ravakavandudza. Mumwe atora mhiko nasi ndiDr. Ignatius Chombo, avo vave gurukota rinoona nezveupfumi idzva. Ko, vaChombo avo vakaita zvidzidzo zvakanangana nedzidzo vangakwanisa here kumutsiridza upfumi hwenyika? Nengo yeZANU-PF inomirira Harare East mudare reParamende vaTerence Mukupe vanoti vaChombo vanoda kupiwa nguva kwete kuponderwa musaga.
Of course chinhu chashamisa vanhu vakawanda kuti vaChombo vaitwa minista wefinance, nekuti vanhu vanenge vachitarisira kazhinji kuti tanofanira kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance. Asi chamunoona ndechekuti I think the last time pakapedzera kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance kuti finance minister, hadini chakapedzera navachambati ngaamuha panguva kuona kuti vanoifambisa sei minista.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti kuti bazi iri rishande zvakanaka zvinoda kuti hurumende idhonzere divi rimwe chete.
VaChombo navaChinamasa vanhu vagara vari mugovernment kwenguva yakareba, maministra vakashanda ese havana chinhu chavakanyatsokuita chekuti chatingati chavakaita chavakachinja mugovernment. Saka ndingoona kuti kungotenderedza vanhu.
Ko, vamwe vaimbovawo makurukota ezveupfumi vanoona sei kudomwa kwavaChombo uku? Dr. Simba Makoni, avo vave kutungamira bato rinopikisa remavambo kuSiledon, vanoti kudomwa kwavaChombo uku hakuna zvakunobatsira nekuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Kungosudurisa munhu kuti enda unotamba uri apo, itimu yacho yese isingagoni bhora, unotarisira zvakasiyana sei? Saka hatingooni kubviswa kwavaChinamasa chete, kutenderedza kwavakaita vanhu kubvisa vachiisa zvese hazvina zvazvobatsira nyika.
Vaimbovawo gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti hapana chiri kuchinja nekuuya kwavaChombo.
Chekutanga paRichard Falling General ndepekuti kune to the ordinary people, kune vanhu vari kuzvifambirwa zvavo kungai kutoloto kodzani kudotito kuchenda mbuya. The Richard Fall is meaningless, it will not make a difference kune vanhu kune munhu mutema. However, this Richard Fall it's a vicious reshuffle iri kuratidza kuti nyaya dzemafaction muZANU-PF dzawandisa.
Vabiti vanoti havo vaChinamasa vanenge vangavaremerwa nemutoro uyu.
Zvichatoda vana vekuHarvard, vana vekuOxford kufanyatsoita unpack the impossible thing which he has done. He has created the economic deformity chinosangatsa mafeatures eeconomic recession chabatira manje nehyperinflation. So paNaChinamasa he should have been fired, but kuti mimozotochombo anarane economy munonyepa. Zvakafanaka nekudaidza teremotiberi ngarichengete mbudzi nehwai, hazvigone.
VaChombo vari kubva vatambirwawo nebudget yavo yekutanga inofanira kuparurwa mwedzi unouya. Izvi vari kuzviita havo kunyange hazvo vaChinamasa vainge vave pedyo nekupeta urongwa hwavo. Tabvunza vaMukupe kuti vanoona sei nyaya iyi.
Handisi kuti pane nguva yakareba yekuti vaite any impact yakakura. Saka I think chinhu chekungotiwo pabudget rogadzirwa rinenge riri vhidi budget rine chekuita navaChinamasa kudovanga chidrive issue yacho.
Kubviswa pachigaro kwavaChinamasa kunotevera kunetsana kukuru kuri kuitika mubato reZANU-PF uye nyaya yekuti vaMugabe havana kufara nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mazuva mashomo apfuura, vachiti mubato mavo mainge mapindwa naPongwe kana kuti naJudas Iscariot aida kushandisa kukwira kwemitengo yezvinhu senzira yekuti hurumende yavo ipandukirwe nevanhu. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti vachashanda nemakurukota matsva akadomwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. vamangujika vari muWashington umovaru kupinda mumisangano ya World Bank ne International Monetary Fund pamwe na vachina masa iyo yatanga nasi. Kati nzwei urukuro ya vaita na Mavilas Nchilanganya huye.
Tatono masaya na hasi tili kuno ku Washington. Sakazure kuti Zimbabwe inofakune mbiri basa vayo. Kukunika isumke zakanaka. Tatinika yariko expanda, inofakunda chungu expanda. Saka we wish those new ministers do very well in their new portfolios. Kutuwashane zakanaka, nika hizo mkisibu ndiwe zakanaka. Ndiyo sune kuhuza nzo zakanaka.
Sanga mungati mabondi notu aya alikushanda hiri se matarisuru wa mama kaita. Nukutu wa shinji walikuti aywa wama ngunjika wakati kana jisina kufamba ini nchiasi ya basi. Paka mira seipa.
Ngana pindo anuwe marvelous kuti mabonus arushana zvakanaka mabonus akaiswa kuti vai promote my exports lakini my exports akakwira by 40% hakuzvanda riko kuima marvelous andiba kuvunza bvunzo wakapusa kuti izvo bonus arambodzo ndokuvhisa short cash shortage bonus ndokuita improve my exports eZimbabwe chinchido chinje Zimbabwe problem ndezvabo ndezvi ndekuti kuZimbabwe atina foreign currency ufanele kupa foreign currency kuma exports that's what remittances so those people have apo incentive kuti aunze more foreign currency. Sabonozi kushanda zvakanaka chezvo. Anesi mune kuno kona wengwa kona kwakasiyana kwangu.
Tomboenda panyaya ye my bureau to change uye zvatakambonzwa nyaya ye marand kuti ndi wachanga achishandiswa zviri kufamba sei.
Takati marand ari part of the multi currency system in Zimbabwe. Hatikuti adopt marand as the currency ari mukare. That question is pedantic, does not make sense because Marand is part of the multi-current system. What you cannot do is to change the multi-current system questions Marand chat as in a sense. And what ungatenge gold, $1 for change of Marand. You put a softer currency, what is a platinum, $1, you put a rand, as in a sense. So unless we think our push query change. Chimarans, you want the Marans in Zimbabwe. So, as you know, Zimbabwe is a shower condition, some multi currency system, period. Those are fake news. And I said, I don't want to comment on fake news.
Konyaema bureau is change at Rukunway.
The only change, don't go to I take it to one. I think it's Ranaga, who is a foreign of Ranaga, Pamutemo, Karaja, Kuda, at Sudman, I think it's there. Foreign kind of road. I wouldn't forget what they have. Since I wouldn't forget the license, business, we think it's a foreign kind. Just like beer, it's all. No one legal license. Only Yama on phone a butcher's license. Only shop for a hook license. Like a same name, for one license.
Avo vanga vari governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangujika, vachitaura naMavilas Nhlanganya uye vari muno muWashington, D.C. Panya iku nyeswa kwa voti regai timbonzwa kubva kuti zviri kufamba sei kuBulawayo kusimudzirwa kwekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota kwatanga nhasi munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vamwe vanhu vari muBulawayo vachichema chemawo kuti mutemo wekuti vanonyoresa vanofanira kuve nemagwaro anoratidza pavanogara ari kuvakanganisa ngatinzwe nyaya ina Taurai Shava.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanhu vange vachinyoresa panzvimbo dzakasiyana siyana dzekunyoresa muguta reBulawayo pasina zvimhingampinyi zvakawanda. Mumwe weavo vanyoresa amai Nyarai Gwari vaudza Studio 7 kuti vakwanisa kuita izvi munguva pfupi sezvo vange vaine zvose zvange zvichidiwa.
Kuregistra kwandaita hakuna hako kundinetsa zvikuru nekuti ndangoya ndine marequirements sekuona kwandakaita paadvert paTV. Kana tikamaidzana nenguva ndofunga tinogona kuvhota hedu zvakanaka, kuregistra kuvhota zvakanaka, tikasamirira last minute.
Asi vamwe vanhu vakawanda vange vachida kunyoresa vange vachitadza kuita izvi nekuti vange vasina magwaro anodiwa anoratidza kuti vanogara kupi kana kuti matsamba anopa uchapupu hwepavanogara proof of residence. Amai Gwari vati vaona vanhu vakawanda vachitadza kunyoresa nekuda kwedambudziko iri.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa marequirements, especially proof of residence. Vazhinji vari kudzokera nekuti proof of residence havana ende vazhinji vane chido chekuvhota asi nenyaya yeproof of residence iyoyo ichavatadzisa kuvhota. Saka zvizhinji izvi zveprocess yavo yakarongeka zvikuru. Kana uine marequirements ako unongosvika nekutosevha ipapo chero makiza asati aveko.
VaRonald Mbemi ndemumwe wevanhu vanyunyuta pamusoro pemutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro epavanogara vachiti kuve nechitupa chinoratidza kuti uri chizvarwa cheZimbabwe ndizvo chete zvakafanira.
Nyaya ye proof of residence ichatinetsa. Nyaya yekuti umwe landlord anenge asingadi nemapepasa ake. Isusu ngatingoregister sekuti munhu arugara munombla wayo. Oregister tanogara pa house number akati. Tora house number bose. Fingerprint nderimwe chete. Ripa chitupa, ripa certificate kuchitora chitupa chako. Kwa registrar. Is the same pattern amunoona chirumganda warari, chirumganda masvingo, chirumganda blawayo. Anyway, pane registrar. Sa, wazo, we have that problem, yekuti, why, pakunzi, we are proof of presence. Why kumamisha moita stay?
Mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara unoitirwa kuti veZimbabwe Electoral Commission vagokwanisa kunyoresa vanhu pamapolling station ari pedyo nepavanogara sezvo musarudzo dzinouya vanhu vanenge vachivhotera papolling station yavakanyoresa. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti James ati haone chinonetsa vanhu pamutemo wekuti vave nemagwaro anoratidza pavanogara achiti izvo zvino zvinogara zvichiitika kana munhu uchida kuita zvakadai sekuvhura akaunti kubhangi. Ati kunyange hazvo achiroja akwanisa kuwana gwaro rinoratidza kuti anogara papi zviri nyore uye akwanisawo kunyoresa zvisina dambudziko. Izvi zvatsigirwawo naBrian Ngundu.
Vezeki chandoda kutanga kutaura kuti vari kubata vanhu zvakanaka. Hapana zvinombonyanyorema ndambouya pekutanga. Ndisina mapepa akati kwani ndasvotirwa neafidavit ndikadzokera ndikanogadzisa afidavit ndikanotendirwa nacommissioner ndikazodzoka ndikauya kuzoregister everything is in process nditori nereceipt yacho izvozvi right now zvianzi ndisarasa receipt yacho ndinofara chaizvo zvikuru and I'm ready prepared to go and vote for next year.
Mumwe wevechidiki Jonathan Ngomo uyo atanyoresa kuti agokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwake atafarawo kuti akwanisa kuita izvi uye ari kutarisira kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa16 Gumiguru. Kuchaitwa zvimwe zvikamu zvitatu munyika mose uye chikamu chinotevera chinotanga pakupera kwemwedzi uno. Pari zvino muBulawayo mune nzvimbo dzinopfuura zana pari kunyoreswa vanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25. Munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North. Ku Epworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Netafara. Ku Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West. Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani, East ne West, Mutare, South ne West, Buhera, South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Zarabani, North ne South. Mount Darwin, North ne West. Mashonaland East, Mudzi, North, West ne South. Mutoko, East, North ne South. Uzumba, Maramba Pfungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami. Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
tinotenda PJ vateriri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk The Connection apo ntunga milingomo achanga achitaura nevechidiki nenyaya dzekunyoresa kuvhota tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.